very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, September the 15th, 2016. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the cash crisis currently facing the country. And we also understand today that the Reserve Bank governor has said that bond notes will go ahead and will be introduced next month. We're going to be looking at what kind of businesses can women do in these difficult times. So what are your views on the issue?
To join us for this discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz. Shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you women out there, don't forget Thursday, Pano Pachinache Mazimai. Join us.
Always in a love is Fazana, all over Mama, City, as if Suzanne Bo Mama, Cotosito Lagalangelo, Evelyn Gini, www.voashona.com, Lobangelo, www.voandebele.com.
And don't forget that we are now live streaming, so you can literally join in the conversation right now. Hopefully, you have liked VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, so you can be included in the conversation. If you haven't, then please like us so you can be live streaming along with us tonight.
Right now.
Yes. Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the current cash crisis facing the country. And we're also looking, PJ, at an announcement that was made today by the Reserve Bank governor that bond notes are indeed a reality and they will start being introduced at the end of next month. Mm. But today we want to discuss, okay, we have all these challenges, but what can women do faced with all these challenges in terms of businesses, in terms of making sure that they put food on their children's tables? What are your views on the issue?
Yes, Mav, as you said, Reserve Bank Governor John Mangujga announced his monetary plan that the country will next month introduce bond notes to ease the cash shortages in the country. But the he proposes plans and receiving mixed reviews from people in the country, which some women vendors saying it will negatively affect their business, while others say it will give them a chance to access their cash easily. But skeptics view this move as a clever way for the government to reintroduce the Zim dollar.
Yes, sir, PJ, we were hoping earlier on to have played your soundbite by Empretech Zimbabwe, but Empretech Zimbabwe, an organization that works with small to medium entrepreneurs, says it is launching a competition inviting the youth, especially women, to come up with business plans that will win them an opportunity to fund a new venture of their choice, but it has to be aimed at value addition to the crop maize.
So let's hear from the executive director of Empretech, Mrs. Wusi Pango, on the program.
Unfortunately, I think, PJ, we have a bit of difficulty on this end, but we'll be able to get Mrs. Bango so that she can explain to us about the program and how women can actually access some of the financing if they do hand in some business plans. What are your views on the issue? What kind of businesses are you getting up to as women out there? It's not all about making business plans if you are, you know, like grinding maize or grinding peanuts and you're making money out of it. Please share your ideas, because we know the situation is bad. Everybody's crying. But what is working for you as a woman? We want to hear from you today, PJ.
Yeah. Kuhlelo lethu lamhlanje sihlaziya ngathi inhlupho lezangkhathazi ezibhekane labesifazane ikakhulu ngalesi simo esiselizweni okwamanje esomnotho ongamanga kuhle ezombusazwe ezingamanga kuhle kube sokubamba ngamandla abesifazane abayibo omama abaselela imuli zabo ukuthi bathwale amagabha avuzayo. Ikho ke sithi lamhlanje asihluzeni bomama sicebisane ngokuthi bizimusi bani ongalisungula ukuthi uselele imuli yakho. Ngaba ikuthengisa emkambo, kungaba ikuyathenga izinto phandle kwelizwe obuya uzothengisa eflea market. Kungaba ikulima sibili ukuthi ulime lokho okungakunika inzuzo ethe xaxa bakulaba limayo igwayi, kulaba limayo uchinda, kulaba limayo umumbu. Sikhuluma nje lamhlanje sikhulume sixoxelo nkosikazi Busi Bhango, umqondisi we-Enterprex Zimbabwe. Yena ke uthi basungula uhlelo kusasa, balusungulela kwerusaphe okuluhlelo lomncintiswano ukuthi abasakhulayo abaphakathi kweminyaka elishumi lasiyagalolunye lamashumi amathathu lanhlanu 18 to 35 bonke abasakhulayo bangangena kulo mncintiswano basi banikeze ama-business plans abo. Nxa kuyukuthi unganqoba bangayibona kulama judges azaba khona, nxa unganqoba kulo mncintiswano ulakho ke ukuthi uthole imali yenhlanyelo engaba yi-5,000 kumbe ephansi kwe-5,000. Yikho ke sazi kumbe imitshina yethu silungile ukuthi sizwe unkosikazi Bhango ekhuluma.
Mina igama lami ngingubusi Bhango, ngingu-executive director we-Empretec Zimbabwe. Sasa sizabe silontsha esikuthi yi-business plan competition yethu e-RUSAPE, kodwa loba siyilontshela e-RUSAPE simema bonke ontanga iyouth eleminyaka e-between 18 and 35 years ukuthi babuye bazoparticipate ku-competition. Liyakwanisa ukuthi nxa lifuna ukuthi libe ngabanye abaparticipate-ayo kumbe abafuna ukungena kule competition. I-competition yakhona sidinga abazabhala ama-business plans alohlonzi azatshengisela ukuthi nxa umuntu engaziqalisa i-business plan le, i-business plan izakwanisa ukuthi sibili iphumelele, ikhule, ihlale iminyaka eminingi. Ama-business plan akhona kumele abe ama-business plan ahambelana le msebenzi eyomumbu, ngoba i-project yethu le sisungule ngendlela zokuthi besisebenza lo mumbu. So umuntu engasubmit i-business plan yokuthi kumbe ufuna ukuthi alime wona umumbu, kumbe uyabe efuna ukuthi ayenze kokugayisa umumbu, kumbe uyabe efuna ukuthi atransport imumbu, kumbe uyabe efuna ukuthi enzeni, uningi nje kusiya ngaye yena umuntu. So nxa lifuna ukuthi litake a part, lingasithumezela ama-WhatsApp, amanamba nanka we-WhatsApp 0778-022-842 or 0774-673-318. Ama-WhatsApp numbers lawo ngizawaphinda futhi 0778-022-842 kumbe 0774-673-318.
Let's hear PJ also from Mrs. Bhango, the earlier soundbite that we wanted to play. Let's hear what she had to say about some of the programs they're doing.
There is an application form that they have to complete, and there is certain criteria that they would have to meet for them to participate. And it's got to be somebody who has been in business for a minimum of 1 year. That's the target group. So we are not sort of like working with really on your traditional startup, but we are looking at a startup that has been in business maybe for a year, and somebody who can write what we would consider a viable and sustainable business plan.
And after they do the plan, what next?
Like I'm saying, there is a criteria, it's a competition. Let me add that. There is an opportunity to win some money. The maximum that we can give at most is $5,000, which the young person would be expected to invest back in the business to use for the business that they are submitting the business plan on. So it's a competition. After that, there's judgment. Once they've submitted their business plan, we've got our technical expertise in-house that will look at the business plans, evaluate them, and see if they meet all the criteria, and consider them for viability and sustainability, consider them for job creation and income generation. All those are some of the criteria that will be looked into. And once that is done, we announce who the winners are, and we then provide follow-up services to those winners. There will be some who will also be accorded training by our teams in both offices, training in entrepreneurship, in business management and business skills.
And if someone wanted to participate, where do they get the information?
They can either come to our offices. We've got two offices in Bulawayo and Harare. In Bulawayo, the address is 108 Samuel Parenyatwa Street and 12th Avenue. And the phone number for there, and this phone number is also on WhatsApp, it's 0774-673-318. So they can use WhatsApp with that phone number. That's for the Bulawayo office. The Harare office is on 34 Lawson Avenue in Milton Park. And the WhatsApp number for that is 0778-022-842. I'll repeat, 0778-022-842 or 0774-673-318. Those are the two WhatsApp numbers where they can make inquiries, as well as the physical addresses that I've given.
PJ, we heard there from the Empretech Executive Director, Busi Bango, speaking to us from Harare about a program that they are launching tomorrow in Rusape, where she's saying she's really welcoming young women, especially those in the rural areas, because this project involves crops like maize, how you can value add either collection, either storage, or generally, you know, it's PJ, you also spoke to her. What did you gather from what she said?
She says basically the business plans are around the production of maize. So whichever plans that you are planning, either to plant the maize or you are planning to just harvest the maize, or you are planning to grind into millimill.
And before we go any further, we want to really, say to our listeners, we understand we didn't have any sound when we started the program, but now I hope that you can hear us. If you can, press the like button or press the love button so we know that you can hear us. But hopefully you can. Nasi muchirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa nyaya yekushayikwa kwemari. Panguva apo mukuru weReserve Bank va Mangunjika vataura ivo nasi vazivisa kuti aiwa mabond notes akuuya PJ. Uyezve achatanga kushandiswa iwo kupera kwemwedzi unouya. Saka nasi tichange tiri kutarisa kuti zvii zvingaitwe nemadzimai panguva apo zvinhu zvakaoma munyika. Ndapi mamwe mabasa emaoko amuri kubatawo kwamuri ikoko ari kukubatsirai zuva nezuva. Uyezve taita rombo rakanaka kuti tataura naamai Busi Bango veEmpretech Zimbabwe vanga vari kuti ivo vari kuparira chirongwa mangwana kwaRusape chichange chichidzidzisa vechidiki madzimai nevakomana asi nyanya madzimai vechidiki vachange vari kukokerwa ivo kuti vaendese zvinyorwa zvekuti ndezvipi mabhizinesi avangade kupinda anoita nechekuita nechibage kuti unokwanisa kuchengeta kuchirima here PJ wombotaurawo nekuti wambotaurawo naamai Bango taurawo
unokwanisa kuchirima here kana kuti unokwanisa kukohwa kana kuti
unokwanisa
uchichengetedza mumatura kana kuti unokwanisa kunge uchigaya kuva nezvigayo zvekuti unge uchigaya chibage ichi kuchiita upfu.
Ehe, vazivisa ivo kuti pane mari yakachena chaizvo inosvika iyo 5,000 kune avo vachange vachibudirira kuendesa zvinyorwa zvavo zvavanoti ivo muchirungu mabusiness plans kuti kana uri kuda kutanga business irori zvii zvaunenge uchiita uri kufunga kuti unobva papi uchienda papi uyezve wozosvika papi ivo vozovoye vachikupai unyanzvi nezvimwe zvakadaro saka vari kukurudzira nyanya madzimai echidiki vari kumaruva
kuti musatyire kure.
Musatyire kure kuti zvemabusiness plan ndingazvigonerewo kupi vapa ivo nhare dzekwamunokwanisa kuenda muHarare nekuBulawayo muchinonzwa kuti zvimwe zvirongwa zviri kuitwa izvi mungapindewo sei. Saka PJ nhasi taita rombo rakanaka nekuti ndozuva zvirataurwa nyaya yemabond notes.
Yemabond notes.
Saka
hanzi ari kutouya amabond notes lawa usiva lukhulu we banga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana Mangujika uhle wabika namhlanje ku monetary policy yakhe report ukuthi amabond notes la akuvela vela kusela nginye indlela lalabo abatshengiseleyo besithi kabawafuni kodwa ke wona ayabuya ngenyanga ezayo ekupheleni nje kwenyanga ezayo.
Mhm, PJ Tombo chingamidza vanesu pa live streaming tindikukuona I Faith Cutler arikuti atisikukunzwai Tonde Msonza tirikukuona I Polite Kwatiringa tirikukuona I Collins Machinga tirikukuona I Lloyd Msipa Esquire tirikukuona I John Makokera nemumwe wedu Gibbs Dube anenge atotaura iye kuti aiwa zvinhu zvagadzirika pane nyaya yekusanzwa saka tinokutenda iva Dube kuti maamuri kuti batira basa kwamuri ikoko PJ.
Ndanzwa kuti mbuya mutamba vanenge vapo parunhari unga vachingamidza.
Ehe, tinokuchingamidza ii mbuya mutamba.
Aiwa, tinofara makadiwo imikoko.
Aiwa, tiri wadi mbuya. Kwakadi. Kuno kuri nani mbuya? Ndati kuno kuri nani? Muri kunzwa iri mudariro iyi kuti vamangunjika. Vanovaivo mukuru webhanga reReserve Bank vazivisa nhasi kuti aiwa mabond notes ari kuuya ameno kuti muri kuzvionawo sei kwamuri ikoko uyezve nenyaya dzemari dziri kubatika here
kuno kwetiri tiri kuzvinzwa izvozvo ndiri kutaurwa asi kuno kwetiri kwanga kwakatiomera hedu mazuva aperawo asi zvino zvomboita vose zviri nani. Saka nyaya yemari ikato tinoona sokuti mabondi wawo akauyawo zvavo tinogona kusirikanawo nokuti madhora acho nati atitonetseka kutomawana.
Pane mabasa emaoko amuri kubata here kana ari kubatwawo nevamwe? Pane mabasa emaoko ari kubatwawo nevamwe vari munharaunda yamuri ikoko ari kubatsira here zuva nezuva? Anga amungabatsirawo vamwe vakateerera nokuti vamwe vari kuti toita sei mari yacho haisi kubatika kunyange bhondi rikauya tinoribata sei?
Isu tinoitawo mamwe mabasa edu tiri mumagrupu.
Ehe, titsanangurirei mbuya kuti anofamba sei.
Ehe, tichiitawo mabasa edu emubato wemaoko saka mari kana mabhondi wavo tinoita kuti akange avapo kuda mari yachona ingatiitirana newo vanhuwo vachitengavo zvinhu zvedu zvetinenge tichishanda nazvo.
Aiwa mombo
tiona sokuti pamwe zviri nani.
Ehe, batai makadaro mbuya. Rambai muri panhari.
Zvakanaka.
PJ, we have all Mbuya right. Mutamba who's saying that she welcomes the bond notes because she says maybe then cash will be readily available.
Yes, the cash crisis might be alleviated.
Yes, because I asked her that, you know, are there any businesses that other women in her area are embarking on that, you know, can benefit other people in other areas? And she's saying they have clubs, like saving clubs.
Saving clubs,
and
yes.
And those have really helped in her area.
Yeah. Umavila silapa ubekhuluma lo mbuya mtamba yena ke othi thina siyayikhwabitha indaba le yamabond notes engxenye uhlupho lolu lokusilela kwemali lapho sisiya emabhanga besithi esithi yena hayi idola akalibambeki vele ngalezi nsuku. Wambuza ke umavila sikuthi kuyini elikwenzayo lina njengabomama emangweni lapho elihlezi khona. Wathi hayi silamaklabhu silamaqembu okuncedisana njengabomama sicebisana okulondoloza imali okuthiwa amaqembu angona ama-savings.
Ehe, mukando mbuya mene kuti muripo here apa handisi kuzoti muchiripo here mutauro kuti anonzii makrabha.
Tinoita maklabhu tinomati mafushai.
Ya tinyatsotsanangurai
zvefushai saka tinogona kurima magadheni edu emimishandira pamwe iyaiya tobatanidza mari dzedu kana tatengesa mirivo yedu tobatanidza mari dzedu totsvaga uno vanokwereta vayavo vanosevenza vayavo vanokweretawo vaya vozotipawo mari yedu yatiberekei. Saka tinogona kuzokwanisawo kuti kana dei mari yachona iyoyo ikawanda nokuti dambudziko ranga ravapo nderokuti vanokweresa vaya vaigona kuti hatina mari kumabhengi ndo nhamo yatanga tinayo saka iye zvinezvi kana vo ikawanikwa vanenge vachizotipavo yava neinderestivo kana kuti 20% kana 10% saka ndo zvatikangotarisira kuona kuti chii chichatora nzvimbowo kana akange auya
munomboshandira nawo here nemamwe masangano akadai seEnterprec Zimbabwe vanogona kukubatsirai nemamwewo mazano
ivavo hatisati zvedu tinongoronga tiri mumarei medu metinenge tiri imomo taimbobetserwa zvedu nevamwe kare vakambouya vachitiudzavo nezvezvirongwa izvozvo saka ndiro zvataakungoita izvozvi ndozvataakungorarama nazvo tikakombera makurima mirivo yedu toona kuti totengesa sei tobva totsvagawo vanokwereta vaya vanosevenzavo votikweretawo vobva votidzoserawo mwedzi uchindopera
ye
aiwa mbuya rambai makabata zvenyu nekuti tinenge taita muteereri rambai makabata nekuti zvamuri kutaura zviri kutotidzidzisawo isu vazukuru venyu vari kuno kuti kuna ana fushai tatisiri kuvaziva rambai makabata zvenyu tombotora
mbenzi tingakakhohlwa ukuthi ngichasise kangamafitshane nje uhlelo olukhulunywe kumbe amaklabhu akhulunywe ngumbuya Mudamba uthi yena balo hlelo okuthiwa yifushayi lapha-ke babuthanisa izimali zabo bayalima izivande bathi bangalima izivande babe sebesiyathengisa kungaba yimbhida ngamakabishi kumbe ngama-potatoes konke ababe bekulimile babe sebebuthanisa imali leziyana zibe ndawonye babe sebekweledisa labo abasebenzayo abalakho ukuthi bazobisela ngesikhathi esithile sokule interest isizele okuyi-interest mbijana kodwa ke kube sokubahlupha khathesi ngokusilela kwemali labo abayabe bekweledile ngabasabiseli kuhle babe lokhu besithi asiyitholi imali ebhanga
chokwadi icho PJ tisatadzokera kuna mbuya Mutamba tombotora sisi Ana Mukonya vari kwaMutare makadi yenyu
tiripo makadini
aiwa tiri wadi kwakadini kumakomoyo
kumakomoyo kwakumbaari raiti chaizvo
aiwa tiri kukuzwai makabaajeka tiri kubaakuzwai mani tiri kukuzwai zvakanaka naka chaizvo
handitika
ehe tatoda kubvunzawo maonero enyu nenyaya yemari iri kushayikwa munyika uyezve tanzwa nhasi kuti vamangunjya vekureserve bank vazivisa kuti aiwa mabond notes aakuzouya uyezve achanga akutanga mwedzi unouya
ehe
saka amenewo maonero enyu handizivi kuti muchiripo here panhare nekuti ndinenge ndanzwa dzimwe nhare dziri kudonha ipapapa PJ tinenge tatanyanyofara nenyaya yekumakumu
zvabva zvadonhedza nhare
yadonha kana yambuya Mutamba handichaizwa saka tichangotaura hedu tiri tega PJ kuti ameno iwo uri kuzvionawo sei nekuti ndinoziva nyaya idzodzi dzemari kana uchitumira uri kunoku zvakamira sei paunotumidzira kuzimbabwe
zvakangoti wome asi chandoda kungoita kuti ndite highlight inyaya yefushai this is a new concept mav I've never heard of it it was done in a different manner amongst the club members that's what I know but this one is more like chimbadzo but in a different way
I actually think, you know what, it's just the word which is different. But remember when we did the program a few months ago, there was a lady who actually said they were doing that. They would put money together and then lend, but only the club members.
Club members, that's what I know. Mm-hmm. But I've never heard of some clubs outside. Lending out outside.
So maybe, you know, this Mbuya Mutamba.
It could be that the interest rate is different from outsiders and those inside the members of the club.
PJ, sekutaura kwaita Mbuya Mutamba, changa chiri kunyanyonetsa panyaya yefushai pari zvino ndechekuti vanhu vari kuti kumabhanga hakuna mari.
Hakuna mari.
Mari ndinayo, ifoni yangu itarisa balance irimo iyi. asanti hakuna ndoitora se saka ndo zvavari kuti ivo ivo sekuona kwavo vari kuona kunge kuya kwemabhondi kuchavabatsira
pamwe kuchavabatsira nekuti ivo havasi kubuda kunze kwenyika kuti vanotenga zvinhu zvavo kana kunohodha ana mukonya sisi vanenge vadzoka
vekwamutaitimbonzwa kumakomo yo tatanyanyofara mani tafara zvekubva foni yadonha makadii
hello
handizive ndiri kufoni yacho iri kutinetsei
hallo
tiri kunzwa nevari kunzwa uko vanenge vari kuti foni yacho inenge yadonha asi pane avo vanoita zvekutengesa sekutaura kwaunga uri kuita pj zvinenge zvichavatinetsei nekuti kuti uzobuditsa
vano vanoenda kunze kwenyika nekuti mabhondi nosa haashande kunze kwenyika anoshanda munyika chete
pj tinenge taita rombo rakanaka mai Busi Bango vanenge vari panhare regatimbovachingamidza Mrs. Bango, I know today we really monopolized your time, but welcome to the program.
thank you very much.
Yeah, siyakwamukela nkosikazi.
Ngiyabonga mamlinjani.
Yeah, it's pili.
Maybe if you can just give us in brief, we are mainly looking at women's issues. How can a woman in the rural areas benefit from this new program that you are launching tomorrow? Some may say, I don't know how to write a business plan. How do they go about it? Tell us a little bit about that.
What we'll be doing is some will have to come to our offices. And unfortunately, we only have two offices, one in Bulawayo, one in Harare. That's where they will be able to get the best sort of like support in terms of writing these business plans and coming up with a document that can be considered viable and that will have a great potential to actually make it into the competition. So we will be giving support towards the writing of proposals by somebody making themselves available at our offices. Unfortunately, we don't have the resources to be able to go to all the different parts in the country for us to sort of like avail this information. Yeah. We would also love to appear on media like we're doing now, where we can share in more detail, you know, the how one can do a good document. But again, some of the media has got cost implications to it. Some of it is available, you know, without any cost like we're doing in this instance.
Maybe in brief, if you can just briefly give us a few pointers.
Summarize,
to someone listening right now, what can they do? They want to really put in a proposal. They are sitting out there listening to this program.
What is important, I think, clearly, one has got to come up with a proposal that has to do with maize. Yeah, it's got to be a business that links with maize. Anything around maize. Whether somebody says they want to go into the processing of maize, whether somebody wants says they want to go into the ferrying of maize from one place to the other, or the marketing and selling of maize. So that's the key thing. It's got to be a proposal that speaks to maize because that's the value chain that we are working with. The second one, one needs to have a market because business starts with a market. There is no way that you can say, I'm going to start this business and there's no market for it. So you need to be able to say, if I start this business, I know there is a market and this is how I know there is a market. I've done this, I've done this. I've been offering some other product, and I know people have been asking for this kind of thing. The next thing is to be very realistic. Don't put in figures there that are way out.
PJ, that's a very good point right there.
Yeah.
If you can just summarize. So don't overestimate.
Don't overestimate, and at the same time, don't underestimate. So realistic is both ways. You will find somebody who will put in figures of numbers of people, and even when you look at it, those figures or those numbers of people are not even the population of Zimbabwe. I know this is a ridiculous example, but what the point is, be realistic about the figures they are putting down.
Yes.
Whether it's the size of your market to say, in my locality, if I start this business, I will be providing my service to so many people. Remember, we can cross-reference and cross-check the figure. So the figures have got to make sense. It is the same thing even with the money. Don't go and ask for money and to say, I'm buying this part, this type of equipment or this kind of a gadget. And when we check on the prices of those gadgets, we find that there is no gadget of that price of money. So be very realistic about the size of your market. Be realistic about the financials, you know, what your business requires. Human nature, we tend to always overestimate. But that can actually cost you, and it can make you end up losing where you could have maybe won the competition. So I think in a nutshell, those are the two that I would emphasize. Also, highlight the fact that you've got the skills.
Yes.
It doesn't help to go into a business only to find that you don't have the skills. And when I'm saying that you have to that you have the skills, it doesn't have to be you in particular. Can say, I will work with my son or I will work with my neighbor who has this kind of skill. So it ought to be the skills available for the business that you want to start or for the business that you're already in and that you want to expand on. I think the other key thing that I actually should have mentioned earlier on is the fact that if somebody has to have been in business for at least a year, we're not working with startups. And by startups, I'm talking about a business that is completely new.
If I may just come in there, Mrs. Bango, maybe PJ, we can quickly go to you, Fondebele, so that I will translate into Shona later on. Go ahead.
Yeah, ungathi fahla fahla ngamancane anje sikubomekwikelile sikwemukele kuhlelo lwethu. Ungathi fahla fahla nje ngamalutshwana amazwi ngohlelo lwenu lolu olomncintiswano ukuthi vele iziqondiso zokuthi umuntu abe asubmit i-business plan yakhe.
Yeah, okukhulu balaleli ukuthi umuntu ukhangele ukuthi ubone ukuthi i-business leyo iqalisayo kumbe i-product kumbe i-service ofuna ukukwenza kule market yini lapho othi ufuna ukuyenzela khona or kule market yini lapha othi uzafuna ukuthi uprovide i-service yakho leyo kumbe i-product yakho leyo ikhona. So that's the first thing. And okwesibili ukuthi i-market yona leyo kumele isilinganiso sayo sibe reasonable. Kumele kube yinto elengqondo kumbe engathi yenza isense. Ukuthi usitshele ukuthi uzaprovide isevisi yakho endaweni enje, engokuthi uthatha abantu bematopo, isigaba sematopo, ufica ukuthi uqambe iqembu labantu elikhulu eledlula even abantu
beZimbabwe yonke.
Even iZimbabwe yonke, akusoze kusebenze. So that's the first thing, ukuthi kule market yini for i-product yakho kumbe i-service. Okwesibili, imali ozafuna ukuyicela lakho kumele ukuthi imali liyana ibe yinto elehlonzi. Angikwazi ngathini ngesiNdebele kuse, kodwa ungaqambi inkalakatha yemali kumbe uqambe imali enlutshwane
kakhulu
ukuthenga into enje ezancedisa kubhizinesi. Sithe sikhangela sesi-check-a kuma-records sithi ukuthi into yena leyo kumbe ichipile kulale imali oyifakileyo kumbe iyadula kulale imali oyifakileyo. Ngibona ngani okukhulu engingakuthi nje fahlafahla ngamancane yikho khona lokhu.
Uchilo njalo ukuthi alifuni labo abasacathulayo.
Hayi, asifuni umuntu ongekho ku-business. Sifuna umuntu ose oluku-business at least esilomnyaka leyo business.
Yiba
abantu esifunayo kumbe yena umuntu eku-business esilomnyaka.
PJ, hayi watanyatsonzwisisa sindomboti de nerurimi rwamai kuti amai Bango vari kuti iwo munhu kana achinge ari kunyora zvirunyorwa zvake zvebusiness plan ngaataura iye chokwadi, kwete kutaura mari iri pamusoro-soro kana kuti iri pasi pasi, uyezve nekutaura zvimwe zvinhu zvisingazonyatsobuda zvakanaka sekutaura kuti ndichatenga chakati iye achiziva zvake kuti achisi kuenderana nebhizinesi raanenge ari kupinda. Uyezve vari kuti vachabatsira ivo vanhu vanenge vakamboita mabhizinesi akwegore rimwe nekuti havasi kukwanisa kubatsira vachiri kutanga, asi vari kuti zvakanaka kuti munhu unge uri kuziya basa rauri kuita kana uri kunyora business proposal yako ibva wataura kuti ndinoita zvakati uyezve ndichaunza zvakati kana kuti mwana wangu achange ari kuita zvakati kana sisi vangu kana mumwe wari professional ari kupinda imomo. Saka madzimai musatyire kure nyanya vari kumamisha vari kuti ivo aiwa tinobatsira hofisi yavo yakavhurwa inogona kubatsira kuti unonyora sei kana uriwe unonyanyoita nyaya yekuita zvekurima chibage kana kuchitengesa kana kuchidzura kana kuchigaya chero uri kutaura iwe kuti uchazoita sei mune ramangwana kuti uwane kwekutengesera chibage ichi
kana motikari dzekutakura chaizvo
zvese izvozvo zviri kunzi aiwa tinokwanisa kushanda nemi nyanya madzimai vechidiki. Tomboenda kuna Mai Melody. Mai Melody makadiko? Hello, Mai Melody.
Ndinozvaitaura. Hello.
Hello, Mai Melody muri kuSouth Africa. Kwakadiko kuSouth uko? Aiwa, kuri nani muri kunzwa iri mugango iyi. Nyaya yenyaya dzemari nemabhizimisi ari kubatwawo nemamwe madzimai panguva ipo zvinhu zvakaoma munyika. Handizivi kuti ikoko kuSouth Africa pane zvamuri kuita here sezvizvarwa zveZimbabwe kuedza kubatanidza zvinhu kuti mubatsire vari kumusha kana kuzvibatsirawo imimi.
Haa, chaizvo zvatiri kuita hapa zvatiri kuita zvongoshanda-shanda kuti tingowanawo zvokuyamurika nazvo kushanda mudzimba mumapurasi.
Mari iri kubatika here amai Melody yekutumira kumusha?
Mari chaizvo yazobatika inozva kuti randi racho rakadonha saka zvavo zvongosingawo chingobata-batawo tiriyo but zvavangoome saka totonhatota zvemabhondi.
Ehe, ndo zvandanda kuda kutobvunza kuti muri kuiona sei nyaya yemabhondi?
Zvaomboisawo mabhondi acho pamwe zvinhu zvingaite nani munyika tiona kuti zvii chingachinje.
Saka imi muri kuti aiwa mabhondi ngawe. Aiwa, pakanaka Mai Melody nekuti kufungawo kwenyu
dzake.
Asi tinokutendai kunge manga muri pachirongwa chedu Mai Melody. Aiwa, muve nezuva rakanaka. Saka pakanaka kana muchiri kuda kuramba muripo rambai muripo toramba chitaura nemi chino chirongwa ndechenyu imi madzimai.
Vari kuti vane flu.
Vane flu, okay.
Vari kukosora.
Aiwa, saka muve nemunaye tozotaura nemi zvemunguva inotevera. Aiwa, Mwari akuitirei zvakanaka.
Mamunyela marvelous law oti yenana amabhondi notsika abuye uyasekela umbono wokuti amabhondi notsika abuye enxenyanga ehlisa udubo lolo olokusilela kwemali abantu bale mbono echiyene
vanoona zvakasiyana nekuti kana mbuya mari mutamba vari kuti aiwa ngawe nekuti vari kuti ivo mari yacho haisi kubatika kunyange ukati iwe une US dollar riri mubhengi usingakwanisi kuriwana zvinobatsira chii mabhondi noti achona ngaauye tozozvaona auya saka ndo zvimwe zvatiri kutarisana nazvo asi dai takwanisa kuwanawo vanoita zvekutengesa kunze kwenyika zvaizobatsira kuti tinzwe kuti kwavari ivo vanoita zvekutengesa ndoona kuti tamboedza kubata amai ana mukonya vari kwamutara asi nhare yavo yadonha asi taida kunzwawo kwavari ivavo kuti zvinozovafambira sei mubhizimisi PJ.
Hayi, abanye abalaleli bale mbono echiyeneyo abanye ngabati amabhondi notsika abuye abanye njalo ngabati amabhondi notsi hayi abawafuni kuke waba lokutshengisela usakhumbula amavelas abantu bedemonstrator ukuthi asiwafuni amabhondi notsi kodwa ke sokufike isikhathi sokuthi umangujika uthe akula ngenye indlela ukuze silungisise udubo lwemali kumele silete amabhondi notes and ayabuya amabhondi notes lalo bala demonstrate ukuthi kaliwafuni ayabuya abanye njalo yibo abakhangela ngenye indlela bathi asikeleni sibone ukuthi angabuya azakwenzani and pane vamwe vatereri vanga vachitotaurawo kuti ngezinye indlela bafuna sebefunwa ukuleta izimdola
tiri ipapo PJ tine vamwe vatereri vatambenge tavhunza nyaya iyoyi yekuti nyaya yemabhizimisi kana yemari iri kufamba sei munyika mhino kana onawo mapeji etaprinta pavoa shona vari kutaurawo maonero avo tinabongani mupofu ari kuti zvinorwadza asi kubuda kunze kwenyika ukabuda kunze kwenyika unogona kuchengeta mhuri zviri nani pane mabasa akawanda emaoko asinei nechikoro. Kune mabasa akawanda emaoko asinei nechikoro. Saka unokwanisa kurarama. Uko kuonerawo naoko amukoma ebongani mpofu. Tawanda manda ari kuti upenyu hwemadzimai hwakaoma zvakanyanya kupfuura murume. Nekuti vazhinji kuno kudiaspora kuSouth Africa vakadzi vari kutengesa muviri wavo kuti vawane cheruviri kuonawo kwake uko. Vamwe vamwe vanyorawo zvimwe zvavo
zvisingaverengeki. Ndinenge waba mapepa angu iwewe.
Hazviverengeki, verengai zvenyuwa.
Aya. Hanzina mukoma Elliot Mangombe. Minduro yamwari inononoka. But paZimbabwe apa handizivi musiki vatirongerei nekuti zvinhu zvangooma. Hatiri kuno zvedu kwaZuma hatizorari nenzara uye kumusha tinovapawo zvichienderana nekuwana kwedu. Zvinova ndizvo zvangotaurwa zvekare namai Melody vari kuSouth Africa kuti tinongotumirawo tushomaitwo toti kwatiinato. Tumarandi asiko zvine izvi nemhaka yekuti exchange rate yacho yakasiyana havazowaniwo pakadaro. Saka pamwe mabond notes akauya anongoitawo pamwe zviite nani mbichana.
Ndina sisi Nyasha Chikanda vari kuti ivo takambotengesa airtime zvakaramba. Ndikazoona zviri nani kuenda kune dzimwe nyika ndokwandave uyezve kurarama kuri nani. Saka kutaurawo kwasisi Nyasha vanga vari paVOA Shona, tinokutendai vese vakwanisa kunge muchitipindura mubvunzo wedu wanhasi. Rambai makateerera zuva nezuva nekuti tinogara tine mubvunzo yatinobvunza muchitaurawo pfungwa dzenyu ipapo. PJ.
Avanenge ivo vakaita sevebhala kutenana ndimbona ngani ngavesilisa vodwa kumbe vangava vane embavonileyo vati vonaye umumo wezinto usutuma abesifazana ukuba vathengise imizimba yavo. Ngavesilisa vonke yiko okusetisayo kuti zvese zvanyorwa nevanhurume vandaverenga vanosvika vana chaivo vese varingoti vanhukadzi vanotongovapfambi mumabhawa nemumikoto. Zvese zviri kutaurwa nevanhu vechirume. Saka handioni kuti ndizvo zvega zvinogona kuitwa nevanhukadzi.
Aiwa, asi pana vamwe mukoma Joseph Makuyana varipapa paVOA Shona vari kuti maonero angu zvikuru sei kune vanhukadzi sezvo chirongwa ichi ndechavo. One, family plan, itai family planning kuti muve nevana vashoma. Two, ngavashandise makondomu echikadzi. Alright, regai nditi zvibatei madzimai uye regai kuchichidzirwa nevebatongerwe yenyika sezvo varume vachitadza kutonga nyika. Ndopfungwa dzangu. Saka iye ari kutiwo madzimai aiwa simba riri mamuri hamunyatsoriziva. Muri kuita basa rakanaka asi shandisai family planning. Vana vaite vashoma. Maonero awa.
Obaba lowo ukhulume kahle. Yena ke ucebisa abesifazana ukuthi lilawo amandla okuthi nanana liguqule impilo zenu zibe ngcono. Okukhulu kakhulu ukuthi ngalezi zikhathi zobunzima kanje akumelanga lawo ususiba labantwana abayidazeni. Uyabaselela ngani? Uzabalimelana ngapi kwangkhona? Njoba nalanga lezi nsuku izulu kalisani. Ungathuthi uyayenza imisebenzi yezandla yangkhona. Bangaba banenge abantwana bangkhona baza kudlala. Yikho ke vele hlela kuhle imuli yakho.
Maybe PJ, we have not forgotten Mrs. Bango. You're still on the line. Just to give you more time as you prepare for your launch tomorrow. So tell us a little bit about this launch. Where will it be and how can one get there?
We are going to be launching the program in Rusate tomorrow morning. Right in Rusate town. And the reason why Rusate is because the granaries that were used devised to deal with aflatoxins, the testing of those granaries was in two districts, that is Shamva and Makoni. So that's why we are going back to where the experiments and the testing of the granaries was done, the granaries for storing the maize. So we are launching in Rusate, but we are also going to be briefing the young people in our offices in Harare and Bulawayo during the course of next week. I think most likely on Wednesday in both offices. So we would want as many as possible of young people to come to our offices in Bulawayo and Harare so that we give them more details about this competition and what they can do and the kind of support that we can give them.
Maybe in brief, if you can let the listeners know where you are situated in both Harare and Bulawayo before I turn you over in to PJ.
In Harare, our offices are on 34 Lawson Avenue, 34 Lawson Avenue in Milton Park. And then in Bulawayo, we are on 108 Samuel Parirenyatwa Street and corner 12th Avenue. That's where our offices are.
Thank you very much, PJ.
Yeah. Ungati fahla fahla ngamancane uhlelo lwenu lolu kumbe ngithi umncintiswano wenu lo kungani lithena naliyasungulela eRusaphi kulalabo abakubulawayo abasecholocho abasegwanda abalabo abakade bangathanda ukuthi bafinyelele bazozizwela lawo.
Uthi sikhethe ukuthi siyelisungulela eRusaphi
kungenxa
yokuthi iziphala lezi eziyizo ezazi-experimentwa ngazo ngama-scientist ezokuthi ziyehlise imikhuhlane le eyemumbu okuthiwa ngama-aflotoxins iziphala zakhona zathi sezidevelophiwe sezithestwa zathestelwa emagoni laseShamva. Ngakho-ke sikhethe ukuthi siye lapha okuneziphala zangakhona i-one district yakhona eyiyo iMakoni. So siyayenzela eRusaphi, which is the nearest town to i-district yonale iMakoni.
So ukuze abasakhulayo bafinyelele ukuthi bangene kulolu hlelo, kulokunye yini oliza kwenza ngemva ngokusungula lolu hlelo kusasa?
Yes, visa siyamema ikakhulu ngathi simema abakhulayo bona labo between 18 and 35 years old. Siyabamema kumahofisi ethu kobulawayo laseHarare ukuthi babuye sizoncedisa sibachasisele more ngale uhlelo lolulosi lokuthi nxa belesifiso sokuthi baparticipate kucompetition leyi bakumele benze njani.
Yeah.
So ngingafika kumahofisi yethu during the course of next week ngibona ngani ngolwesithathu khona kobulawayo laseHarare. EHarare ihofisi yethu iku 34 Lawson Avenue, Milton Park. Kobulawayo siku 108 Samuel Parirenyatwa Street and corner 12th Avenue. Yikho lapha amahofisi ethu akhona.
Yeah. Umncintiswano lo uqalisa kusasa uyegcina nini i-deadline yokusubmitha ama-business plans?
Nxa siwulontsha yikho ukuqalisa kwakhona sivile. I-deadline yokuthi ama-business plans kumele abe sekhona ngumhla ka-15 October. Inyanga yona lezayo. Ungaletha i-business plan yakho mhla ka-16 kumbe mhla ka-17, hhayi asoze siyivume. Sizathatha ama-business plans azangeniswa kusukela kusasa khona lapho silontsha kuze kube mhla ka-15 October. Silama WhatsApp numbers njalo engingathi abantu abakwanisa abenelisa ukusebenzisa ama WhatsApp bengasithumezela ama WhatsApp nxa befuna ukubuza some more.
Ngalinike
WhatsApp numbers lawo. Ama numbers akhona ngusizathi ngu 0778 022 842. 0778 022 842.
Okay, Mrs. Bangwa, I'm going to ask you to just stay on the line as we take our caller, Sisi Eunice. Makadi, Sisi Eunice. Hello.
Hello, ndirikukunzwai.
Ndirikukunzwaiwo. Muri kufona muri kupi, Sisi Eunice?
South Africa.
Kwakamira sei ikoko?
South Africa kuri nani.
Muri kunzwa nyaya iri mugango. Tiri kutaura nyaya yekushayikwa kwemari nemamwewo mabhizimisi angabatwe nemadzimai panguva ino zvinhu zvakanyanyooma munyika uyezve nenyaya yekuti tanzwa nhasi vamangunjika veku Reserve Bank of Zimbabwe vati aiwa mabhondi ari kuuya uye zvachatanga kushanda mwedzi kupera kwemwedzi unouya motipo pfungwa dzenyu ipapo.
Ya pama bond coin pfungwa dzangu pama bond coin ndoti bond coin hariiti zvaro.
Aiwa bond, bond coin isis units ratovako chisikwa mabond notes.
Oh, yeah, business, yeah. Kuna South Africa, I know kuti togona kuwana mari, but kuitumira kuZimbabwe, inogona kusvika isiri kutoreka mubank kana ecocash.
Saka imi muri kurifarira here bond note iri kana kuti kwete?
Ah, bond note hatirifariri.
Uye zvepane mangu mabasa emaoko here amuri kubata imi semadzimai imomo muSouth Africa ekubatsira nawo semhuri uyezve kubatsirawo vari kumusha. Ndaapi amungatauro wangabatsirawo vamwe vakange vakateerera panguva ino?
Ya, isiri kuno South Africa takauya kuzotsagamari chokwadi choto. Nekuti takabva kuZimbabwe tomanese aid so kuno kuti ungoshandawo kuitira kuti tibetsero vamwe vari kuZimbabwe.
Saka basa iri riri kunyatsokwanisa here kukupai cheruviri chekuti mubatsire vari kumusha?
Aiwa tiri kuno South Africa zviri kuita.
Aiwa, pakanaka sisi muri kusaunda kunge musista vechidiki saka tinofara kuti tanzwa kubva kwamuri ikoko kuSouth Africa.
Aiwa tinozvikudza.
Ehe, muramba muchishanda nesimba.
Alright.
Ehe. PJ, we heard there from Eunice, who's based in South Africa. She's saying she's a young lady and she went into South Africa as a nurse aide. So she's saying from the work that she's doing, she's able to save a little bit of money and send back home.
Yeah.
But the situation of the bond notes,
not supportive.
Not supportive. So she's not of the same opinion as
Mbuya Mutamba.
Mbuya Mutamba. Nevamwe vambota vatataura navo vaya vanga vachiti ngari uye zvaro.
My Melody.
Vachiti ringabatsire panyaya yekuti ukatumira mari kumusha unogona kushaya mari yako. Saka zviri nani kuti uwane mari yacho iri mbond pane kuti wobva waishaya.
Nzaitando kuti mbuyele unkosikazi Bhangu. Asikhulumeke ngehlangothi as a competition lay, ama categories, ama business plans lawo.
Hayi, akuna ma categories.
Hayi.
Business plan nje asiyehlukanisanga.
Hayi, kodwa uchilo phela ukuthi yena nana kuyehlukana ukuthi ufuna ukuthi ukulima, ukuthwala izinhlangothi engikhuluma ngazo.
Oh, abathi sizikhangela zonke.
Yeah.
Just one.
Kodwa ke ongatha ukuthi yena sibanxusa ukuthi
yena ufuna ukulima umumbu.
Yeah.
Omunye akhetha ukuthi mina ngifuna ukuthi ngiwuthwale umumbu.
Yeah.
Omunye athi mina ngifuna ukuthi ngiwupakishe umumbu.
Yeah.
Ngiwuthathe umbulana ngidinge ama kumbe ngipakisha kuma plastic kumbe ngipakisha kuma khaki paper kumbe ngipakisha ngapi lokho sokuyikukhetha kwakhe.
Yeah.
Omunye kumbe athi mina ngifuna ukwenza okugiga umumbu.
Yeah.
Omunye athi mina kumbe ngifuna ukwenza ukuthi yenzeni ngithengise lokho okuncedisa umuntu ukuthi ahlanyele umumbu. Engiyalaphethalayiza kumbe izinto ezinjalo.
Oh yeah.
Kanti omunye laye athi mina ngifuna ukwenzani ukwenza zona izigayo inxilo kanye isiphala zangakhona leso. Lapho sengikhuluma ngabantu abawelde ayo.
Yeah.
Ngesibili abantwana i-age group yena le aba umuntu othi ufuna ukwenza ze-welding. Mbona ngani mina ngingazi welder iziphala lezi ezivunekayo. So ngathi yiwo nje amanye ama-categories esilawo.
Elilawo.
Pijere kai apa ndakumboti mai Bhangu mumboti ndambokupai nguva. Mboti dambu neshona kuti ndezvipi zvamuchange makatarisa. Tinoona kuti mataura imi kuti vanokwanisa kupinda muchirongwa ichi chemabhizinesi plan vanofanira kunge vari kushanda nenyaya yechibage. Asi vanogona kunge vari kushanda mune zvipi nezvipi nezvipi kune avo vakateerera.
Makategories acho. Anoti mume angati ari kuta kurima chivake chacho.
mume angati anota kupeka chivage chacho mume mm-hmm. angati inini ndiri kuta kutakura ma raw materials zacho mm-hmm. izo simbi zacho zokuveza
mm-hmm.
ino chigrenari chacho ichocho
mm-hmm.
mume maiti sei inini ndiri kuta kubatsira vanotakura kuti ndiize ndiite business yangu yekutakura chivage
mm-hmm.
mume ati ndiri kuta kupeka achitsvaka mm-hmm. zvekupeka whether achitenga packing machine yake or whatever it is
mm-hmm.
so ndio mame makategories iwayo.
Aiwa, tinotenda chaizvo mai bangu. PJ, maybe to just acknowledge some of the people that are live streaming with us, we have a Polite Gwatiringa who's saying thank you. Ino kumutamiri who's saying, oh, there is sound now, so they can hear us loud and clear. And Raso Moyo, who's saying we can hear you loud and clear. Passmont Lovu, welcome, we can hear you loud and clear. Kudzaisa Maita, arikutiye Madora atiri kushandisa, akasviba. Anotoda ma gloves kana ari ma kana uri kuda kuashandisa kana atori mapondo wese kutaura kwake tinasisi Emilda
anotowacha vamwe
tinato chingamidza zvesisi Emilda chie chicks vanga vari kuti ndifonerei asi nguva dzedu ndo dzinenge dzadyanana tichaedza kukubatai svondo rinouya asi vativo sisi Eunice munenge muri kurasika panyaya vari kukomenta nezvataurwa nasisi Eunice vatataura navo kusouth Africa maonero avai saka tinokuchingamidzai vese vari palive stream PJ
yeah. Siyalamukela lonke abasilandelayo ababukele lolu hlelo luphuma lapho sistreama alive ku-VOA Ndebele ekhasini lethu ele-Facebook kanye laku-VOA Shona ekhasini le-Facebook njalo siyalibonga ngokulalela kwenu libe lokhu lisisekela kulabo akade sebefake le nombolo zocingo zokuthi silithinte hhayi isikhathi kasisavumi sizaphindela kini kwelizayo iviki elizayo sesilolunye udaba kodwa-ke ama-phone numbers hhayi lokhu esiwagcinile lisisekile qhubekele phambili lokhu lisisekele
aiwa hiro yeda maPJ kuti chokwadi tinotenda vese vatitumira mafone number avo pangave pari pa-VOA Ndebele kana pa-Facebook Ndebele kana pa-Facebook page yedu VOA Shona ne-Studio 7 English tichakubatsai svondo rinouya nekuti nhare dzedu nhasi sekunzwa kwamaita dzadziri kudonha dzimwe hatisi kutombokwanisa kana kupinda asi tinotenda musaore mwoyo rambai muchitsigira chirongwa chirongwa ichi ndechenyu nyanya madzimai mai bango maybe just to round up because today you have been our super guest and we thank you for that
for that yes
maybe to just round up what is the prize for someone who wins this award or the grant how many grants are you going to be taking
we are looking at giving three prizes
mm-hmm.
Maximum of $5,000 each mm-hmm. But it depends on the business plan. That's why initially I was talking that some people you might put figures that are not realistic.
Mm-hmm.
So I don't want to for people to start saying, no, I must put a business plan that will go for 5,000.
Mm-hmm.
It has to be realistic and it has to speak to what you are writing there.
Yes.
It's possible that we can even give less if your business plan requires less.
Mm-hmm.
So I'm giving this to say the prizes is maximum five.
Yes.
But we can divide that amongst a lot of other people.
Mm. Aiwa, vanenze vevanzwa PJ mai bango vari kuti ivo. Aiwa mu kunonzi prize hombe nde $5,000. Asi panokwanisa kunge pane vamwewo vane business plan yavo inodawo mari shoma. Saka tikawanawo kana vatatu. Kana muvaviri tinogona kudambura mari iyo ye5000 tichipa mumwe 2.5 mumwe 2.5 zvichienderana zvakadaro saka vari kuti ehe vari kuti ivo aiwa musaore mwoyo nekuti ini ndofana kutonyora business plan yangu kuti isvike pa5000 nyora zvinoenderana nezvauri kuda kuita kana zvauri kuda kuita zviri zve500 nyora izvozvo unopiwa iyoyo saka tinongoyambira madzimai aruko kuti kana mamuri kukuya nzungu dzenyu muchigadzira imi peanut butter kana dovi wo unomukano Aiwa PJ.
Asishibange chiri kudiwa.
Ehe.
Hayi siyalibonga sibili siyabonga kakhulu unkosikazi Vusibhangu. Onguye osiphathisileyo kakhulu kuhlelo lwethu laloba incingo lapho zikade zisiduba lapha lalapha ya. Olivalelisayo kwamanje nguPraxedes Jeremiah. Nzitha sibeke ithuba elifanayo njalo ngevikelizayo ngasikhathi sine asiyihluzeni bomama.
I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying join us again next week here on the Women's Roundtable, where we talk about issues affecting women, and have a great evening. And don't forget to join us next week. Musakanganwe kunge muri pano pachirongwa chemadzimai. Chirongwa ichi ndechenyu. Tiudzei zvamuri kuda kuti titaure nezvako pa Facebook page yedu VOA Shona, VOA Ndebele, ne Studio 7 Live Talk.